musangano ndowe vanhu. Zvauri musangano wevanhu, vanhu ndovanoziva chokwadi. Takambozviona isu kuti munhu anomira achiti inini ndaakudawo kuti ndiite zvitungamiri, asi wozoona kuti aiwa. So maonero angu hangu zvangu ndongoti musangano pasi, vanhu vari kuziva kwavari kuenda, vanhu vari kuziva zvavanoda. Ende vanhu havasati vamuvha panyaya yavo yekuti vada shanduko munyika.
Mugore ra2005 takaona munyori mukuru webato vaWatchman Ncube vachinetsana navatsvangirai vachibuda vachinoumba bato ravo. Taakuona zvimwe chetezvo muna 2014. Zviri kumbofamba sei pakati pemutungamiri webato nevanyori vakuru vake?
Aiwaka, zvinofamba apa ndechokuti ndozvaunoona kuti ukaona zvinhu zvichidzokorora pazvakamboita, then zvinoreva kuti pane chakatoita ipapo. Isu hedu maonero hedu patinoita tinoona kuti I think pautungamiriri pakati papresident nasecretary general pada kugadziriswa so that munhu anozikana kunzi mutungamiriri ndiani. Because kune vamwe anotiwo kana akapowa chigaro chokuti senza like in this case unenge uchiti secretary general itai zvakati, itai zvakati, itai zvakati, ndaimbonegoshieta, itai zvakati. Unenge uine chokwadi kuti vanhu ivavo vari kuita zvavavatuma kwete zvemusoro yavo. Asi wozoona kuti umwe munhu anenge akutoona kuti ndininiwo ndinogona kuita mutungamiriri. Aiwa kuti aiwa ka, kana uchida chigaro hazvirambidzwi, unotiwo ndinodawo chigaro. But zvokuda kubvuta izvi handioni sezvinosenza. So ndo zvakaitika pana vaWatchman napana vaBiti zvakaitika. Asi chandinoda kungotaura ndechokuti semusangano, musangano hausi wekuti ini ndoda chigaro, vanhu vanotokupa chigaro. Ende chimwe chinhu chaakuitikawo ndechokuti vakomana vedava vanofunga kuti kufunda kuenda kuyunivhesiti ndozvinoreva leadership. Leadership chinonzi kutungamirira vanhu, kutungamirira vanhu kwete kutonga vanhu.
Ngatitariseiwo panyaya yevanyori vakuru yamati inenge yakukonzera zinyekenyeke. Semaonero enyu muri kuti dambudziko ringagadziriswa sei? Zvinoreva kuti chigaro ichobviswa here kana kuti zvinenge zvaakufamba sei?
Aiwa, takati vanhu zviongororeiwo patiri kuenda kucongress apa, toda kuti mutarire nyaya yebumbiro redu kuti zvinhu zvirambe zvichidzokorora apa zvinovharwa sei, zvinogadziriswa sei. Vanhu vanotova neshanduko yavashanduro yavainayo panyaya idzodzi, vari kuziva zviri kuitika. We have had 15 years sebato, so vanoziva panoda kugadzirwa nepasingatogadzirwa. Hazvinei kuti mukabvisa position zvagadzirisa zvinhu. Mumusi position inoramba iripo, asi mukaisawo munhu akasiyana will behave differently. But apa paonekwa kunzi zveshuva pane zinyekenyeke rinoda kuti rigadzirise. Zvichabva kuvanhu, ndo vachataura kuti toda chii panyaya yayo kuti tisava nekukakatadzana pakati pevatungamiriri musangano.
Vamwe vari kunetsana navatsvangirai ava vari kutivo vatsvangirai havateerere mitemo yebato, vari kuita zveuori, sarudzo havadzifambise zvakanaka, uye vava kutozviita kunge Mwari imo mubato imomo. Munoti kudii nazvoizvi?
Ndakuudza kandikati panorambanwa hapashayikwi zvinongo zvinongo zvinoti inini ndazodai ndanzwai. Kana varivo vanoteedzera mutemo weconstitution, vari kugouputa sei ivo vanoti tiri vanhu vanoda kuteedzera mutemo? Mungaita musangano pasina president nachairman anofanira kucheya musangano wacho, mozviti tiri national council, zvinoita? Mungaita musangano kuti madzinga leader pasina congress, zvinoita? Ndo constitution yacho, wakamboiona constitution yakadaro kuti? Mungaita musangano muri vatatu moti tatokwanisa panapa takakuita? Kana varivo vari kuziva kuti constitution yakamira yakati, vanofanira kuziva kuti constitution inorevei.
Tochitarisawo kuti vamwe vatsvangirai vari kuti hongu mune rutsigiro rwevanhu vakawanda asika
ndotakutaurira wati hanzi ndoda kuita samwari. Handisi Mwari, asi vanhu vanotsigira semutungamiriri zvakaitei? Enda handitsigiri nokudawo kuti ndazviita Mwari, asi kungoita confidence muna leader wavo zvakaitei izvo?
Vamwewo vatsvangirai vari kuti mave nemakore 15 muchitungamirira bato iri, yasvika nguva yekuti mupewo chimuti kune mumwe kuti aenderere mberi nendima iyoyi. Munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko iwayo anouya handibva arambidzi, but ushe madzoro muchibvutirana ndizvezi. The question inenge iripo ndeyekuti hongu vatungamiri ngatichinjanei. Hazvina kumboita zvinochinjanwa pacongress, ndo panochinjana vanhu. Kuti kai ndiri papa zvakafanana nekuu yekumamiritari kumasoja. Mukangwera matanga kuu Amicha told me for the next 5 to 6 days, we have to get a maku. We have this one a ku. We have this one a ku. We have this one a ku. Amuze iti stability ni nyika ino. So in the good msangano MDC, unofana kuti zakati chiri democratic. There are democratic processes. Unofana kutenzero.